A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballot by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho I diaspora vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho okwakucatshangelwa ngabanye siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo kodwa ke kuthi ngeviki edlulileyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala singazi ukuthi ke sokuzahamba njani kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisele ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hathi besemazweni jonga
wongu wadiwa vateereri nevatariri tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvekuti vange vachivhota vari kunyika dzavari pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo svondo rapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwikwa muna 2013 pamusoro penyaya yaipikiswa nechitsvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabvuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting dare rakaramba izvozvo asi svondo rapera vamalaba Justice Malaba vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanise kuvhota asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 pakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukaibenyu zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka ndozvata tichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatee tiinadzo pachirongwa nemi vana vezimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi tichanzwawo zvakare vemapato ezvematongerwo enyika kuti kana zvisvora zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota? Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Kandi
yebo jonga, si lo mhloni chawaqala unkosazana Tabitha Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi.
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asozo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla la-MDC ekhokhelwa ngubaba uTswandirayi, siphakathi kwempima le ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwe amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izethu sikhuluma kunjenje ilokhu ihlafuna neva ngodaba lonalolu. Kodwa thina njengobandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi siyalikhuthaza izihlobo zethu ukuthi buyaningi amabhoda libuye lirejiste njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi lesithupha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selizathi lize lizovota. Thina kulokhu siqukaqhukana nodaba lokuthi izethu linike lawo mathuba.
Ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so jonga, this is quite very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for that.
Yes.
But some people are gande. They are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zek wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe they will help us.
Chris Ndanzwa kuti tavana va Madok Chivasa vanove mutauriri webatore NCA vari parunhare. Va Chivasa tinogamuchira ine mufaro pachirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachiwasa nyaya tiri kukurukura ndiyo iye kuti zvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Pato ene tarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vange vachikwezva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokungautso kutanga chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti zvino vanhu vasiri muZimbabwe vachakwanisa kuvhota vari kuita zvikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunzero romutemo. Nekuti ndo nyaya ingati iriti iriyo yaiva yakatonyorwa munzero romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive nyaya yayo vari ku diaspora ndezvekuti vanhu vakatokanganisira kuti yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo kuti zvingate zvakangonyorwa bumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anokwanisa kunge achivhota. Ndinongwa kuti pachova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachiteesku bumbiro iye imwe yezvikoso zvaitotaura zvaiva zvekuti mune diaspora for. Saka ndo kunga ndozvakanyanya kukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisatatombova political party kunoti ko diaspora voting isimo mukonstitutional. Saka isusu separty ANC the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare munyaya yechi yebumbiro remutemo.
Rononyorwa patsva.
Kunyange rikasanyorwa patsva, chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rine zvakawanda zvakatara. Zvediaspora voti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi. Ndokuti ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti patanga tiri civic society organization seNCA. Painyorwa bumbiro romutemo iri, sungaito tishamisa sindo chekuti diaspora voti, tikatarisa diaspora voti, munoona kuti diaspora voti vanhu vanga vasingatodi diaspora voti ZANU-PF. Chavakadia diaspora voti ndechekuti ZANU-PF kunyange isusu tese tinopikisa ZANU-PF takavhota, vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanu-PF varimuno muZimbabwe, ZANU-PF haikwanisi kuhwina tsarudzo idzodzo. Saka zvakatotishamisa kutoona kuti vanhu vataitofungidzira ndo vachitovatobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotienzi anga ari vakatotitanisa kuti ndo vanga vakufamba vachitoti mune diaspora vo. Saka ndonga zvakakosha kuti vavazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo.
Asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa, imiwo sebato zvii zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi?
Ya ndokungati ndo nyaya ndiri kutaura vakandimira kuti isusu seNCA ndofunga kuti tifanira kunga vachitorwira kuti kodzero iyepo. Kodzero iyi yakatosikipwa munew constitution. Ndo reason yekutoti isusu seNCA imwe mareason kuti tozoita political party atoti kana zvakatodai so vanhu vese ava vari kudhefura vakavhota zvinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu andimunoona. Saka zvese dzingatongoitika ndezvongoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya kuti registawo uya wovhota kuno. Ndozvinhu zvakaramba isusu daiwo vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko. Asi zvisineizi bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinje zvinhu izvozvo zvinokwanisa kungoti chinja yatachinja bumbiro romutemo.
Thank you so much, Mr. Chivasa. Do stay on the line. We have a caller, Chris.
Yebo jonga, silo Jethro Sibanda osenkayi siyakwamukela kuhlelo mnumzana Sibanda.
Yebo.
Ye, ungasiphathisa usiphe imbono yakho?
Hayi, mina imbono engelayo ukuthi abantu bezanda abangithwalise nzima umoya wami ubuhlungu kakhulu. Okwenzakale kuyini? Bala sizathu bani?
Hayi, bale sizathu eziningi.
Abanye ula ma-ambassador agcwele ngikhona ngale emazweni, akulalizeli ngela ambassador yelizwe. Okwenza bengavoteli ngikhona ngale kuyini? Bathumeza amavoti lapha kuyini?
Kulezi zathu eziningi abaziphayo, bayafaka isizathu semali, bayafaka lokunye ukubana hayi nxa kuyukuthi bakhona abafuna ukusiphathisa asifuni, thina sifuna ukuzenzela sodwa.
Ubona bale problem bagada imoto i-amafuni china deal lapha bengu-2011. Okwenza bengafuli imali leyo benika abantu bezovota kuyini?
Hayi, unzima umbuzo lo, ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama, kodwa hayi siyehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo. Ngiyathemba abazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka.
Hhayi, kweminye umnyaka kunzima ngoba kathe sithina sithele nzima lapha emaphandleni la. Ngenxa yabantu bezanu kathe sibathatha abantwana besikolo bebahambisa emayutini khwangali besiya bamithisa baphinde basibophe futhi bathi siyaba-abusa. Kuthoni konoko?
Hayi, kunzima sibili. Hayi, sibongile kakhulu baba Sibanda.
Nangomunye uthi ufuna ukukhuluma nawe.
Hayi, mfake sikhulumelane.
Yebo.
Yebo, ngubani ubaba igama?
NginguGibson Nyoni.
Awu, yebo Nyoni, sakwamukela kuhlelo.
Yebo, mina into engiyibonayo lapha abashoze vele bavuma abantu bezanu ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi bavote. Ngenxa yokuthi bayakwazi mhlupha abantu bezami ukuthi labana abantu abangabe ngaphandle kwamazulu abaningi labo babalekelabona abantu bezami ukubathikulisa. Manje bangaphinda babavumile futhi ukuthi bavote bona bevele bekwazi ukuthi ebheleka abathozi babavote. Anti lapha bevele ukuthi uvote abantu babo laba bala.
Hayi.
Kambe ayaya. Kanti yena amazulu hlabathi ngathi siphakathi kwehlupho olungaka.
Hayi, amazwi anti yazi ukuthi amazwi achiyene imithetho yawo labo bamanye amazwi atsho njalo athi hayi. Lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhona.
Umuntu kubathi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizama ukuthi sihlengisele ngokuthula. Siyaphosela amalokhu izena amathethe sadakayo bese sithelela imikhuhlane bese sitha phosela njani ukuze sidlakale ukuthi sinabantu abangakuphumile lokho.
Hayi, kutsho ukuthi hayi kuzama nje. Lanti bakhona labo laba bedalela eParliamente.
Awulani ngingenzi ukubona ukuthi lapha basethisa khona njengoba nasifike kala nasithengisela iyabonga ntingamela.
Hayi, nguChris Gande ayisibongile kakhulu.
Ngibonile Chris.
Yebo, Jonga the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them. And that, you know, they've tried demonstrating in peacefully, but they are, you know, assaulted. So he's saying that, you know, it's really difficult to know what else to do. Mm-hmm. Anyway, we have another caller. Silonko, si. Siyakwamukela kuhlelo Nkosi. Yeah, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Yeah, siyaphila ungapi kwaMhlaba? Oh, seBotswana, kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyachitha ngiyaphumala nje kuRight.
Aha, uzahamba yebhalisa yini lokuvote ekhaya?
Yeah, akabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay, akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezayo, abantu abasomkhombolo. Yeba. Indlela sebefuna ukuyisebenzisa kathesi. Bese kukhonile ukuthi sebeshiwe. And okwenza kuyela ukuthi isikhathi wase silapha lapha sikhona. Bayakwazi ukuthi ikhulethe kumbe i-state yabantu aba-outside Zimbabwe ngabantu abangafuni ikhaya. Abantu asebehluphekile asebefuna ukubuyela ekhaya. That is the reason bengafuni ukuthi sibhote thina sila. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going there. Alikho sibathele ukubhalisa ukuvota. But now, kumele ukuyabhalisa ukuvota, you will go and register and vote. You cannot have a bad someone who steps down and risks examination. Qualify, given a chance to work as a judge. A rotten judgment. Someone who is confused, doesn't know where he belongs. And who's on cool, which is a cool in the Oka, the Willum Sul, as a condemned. In case of one of the other, I will work by something in the Because we are running after pressure. We are running out of mess. And we are going to show them this time which we are not in a position to accept any nonsense from them. We are sick and tired of being rude and sucked.
We are going to register and vote. And I advise and encourage when
Sibongile kakhulu.
Thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we've lost Mr. Chivasa. I'm not sure whether he's back on the program. Why, Chivasa?
No, we have Ms. Kumalo.
Yes, Ms. Kumalo is back. I wanted to check with Mr. Chivasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Chavita Kumalo. Vanu. Vajinji. Zukuru Fusewarum South Africa. Vano chema nenye kuti kudzoka kumusha kuno vota tinoda. Asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa. Tozodzoka zvakare kuno vota. Pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvota.
Totenda. Ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika. Asi 2008. Takaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere takaedza kuenda kunyika idzodzo time isati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovota kunotibatsira nesuwo tichaedza nepatogona asi tese toziva kuti nyika muno kuna mtemo unoti vanhu vane matongegwe enyika havabvumigwe kuti vawane mari kunze kwenyika saka dzimwe nguva kuti titsvage mari tokupema hungu hatisati taiwana asi kawanikwa tichabatsira nepatogona.
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tavita, Honorable Tavita Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get a hold of a constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are, like, letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chivasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chivasa?
Yes.
Yes, so there are efforts, we understand, that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think the court has already given a direction on that matter. As far as the court is concerned, if there is supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if you look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. Mm-hmm. But the difference was to say that you must not leave it to the court. You see, that's where the mistake was when writing this constitution, because those were
We lost Mr. Chivasa again. We are having problems with our phone lines, but please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you show on Facebook comments, tina witness Mushonga, vanenge vari ku South Africa, vari kuti kuvota tinoda, asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu. Saka ndingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovota, basa rangu ndozodzoka rapera. Achachengeta mhuri yangu ndiani, kuvota kwandaita hapana zvinoshanduka. Saka tiri kuti vari kuZimbabwe, takakusiyirai basa, please vota ine pedu. isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno tisazochema takangotarisana. Ndiri mukoma Witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvota ndizvo asi zvakangofanana, nyangwe tikavota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe unozongonzwa zvichinzi ZANU PF ya winner. Saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare, ndaramba ini maonero evamwawo. Mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona, hanzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti ZANU yakahwina zvine mutsindo. Ndo maonero ari kuita vamwe. Handizive Chris kuti une zvaunga wedzera here ipapa.
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with.
Yeah.
Tichakunda T. Siawareva.
Siawareva, yes.
Siawareva. Yes. Ah, okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwa muri koko. And then we have Pascal Chakawa, who replied to Siawareva, and he said, so in your senses, were people, particularly the youths, supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau, who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country, and at the same time, we need a better future. And, of course, the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yes.
And Mkolisi Dube says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Mm. Regai tichasvitsa mibvunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo, sezvo variwo vatiinawo pachirongwa pari zvino. Asi tisati taenda kwavari, regai timbonzwa muteereri ari kukariba. Makadi? Halo? Halo, makadi? Ndafunga nhare dziri kunetsa. Regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo. Manzwa nyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga, vamwe varikurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka. Vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai, regai tishande tiri kuno, imi makatiza nyika. Saka votai muri kunyika dzamuri ikoko. Munoti iwo Honorable Kumalo?
Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu vava vanave muno muZimbabwe vakaona zvinhu zvagosha. Dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika, vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha? Vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo. Asi hazvireri kuti tese maZimbabwe totiza nyika here toisiya nani. Saka tofanira kuti tigwe tione kuti ZANU PF toibvisa sei. Endi kuti tidaro zvakuda chirirangwe, ngatigwei tese. Zvakuda svinga ii, tikasadaro tichaperera mumaoko sesipo, tichafa. This is our time, ngatigwei zvokwadza hongu. Endi vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri, asi zvinobatsira because hatisina kumwe kwekuenda isusu vamwe. Muna nambuya vamakasiya pana pahama vana chii? Saka munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose? Zvazvo kuti vakadhizeta, havana kudhizeta, vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama. Isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe. Ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana. Endi nyaya yekuti remangwa.
Nare nhasi dzinenge dzine nharo. Regai timboona tichiedza kuti tidzore pachirongwa vachivasa pamwe chete na Honorable Kumalo. Timunzwa kune muteerera ari kukariba. Magadi.
Oi, magadi vajonga.
Aiwa, ndinofara zvikuru. Zita ndiani? Hanzi vakuru havataurwe taurwe zita, regai vataure vega.
Aiwa, ndoida ndini mukumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno.
Hai, zita hombe mati ndiani zvakare?
Busman Taiti, takaniki ne munhu onzi munhu wevanhu.
Busman Taiti munhu wevanhu. Saka ndataiwa mazita evakuru haangotaurwa, regai vataure vega. Tipe iwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura i munhu wevanhu.
Tikumbiro kuvanhu vari kunzoko vakadaro kavanenge vatiregerera ugozi hwokeitwa pona kurwatitese havadzokevo vanokwanisawo kuzoregistrawo tozokwanisa kuvhota titese gozi vakuru varume katatambura isu muno muzimbabwe.
Saka
pazika taikumbirawo zeki kandaiyagadziriswa robhoti kune uori wakawandisa sei apa ndiri kunzwa kuti vachaita ati ma15 days here panyika every province. Saka sasva tingaregisteri vanhu mukati me15 days tokwanisawo kupinda tese vanenge totiita kuitwa.
Aiwa, ndofunga dzimwe nguva vari kutarisawo nguva kuti yasara zvakadii, nokuti takambonzwawo dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iro rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe, dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva. Asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari, nokuti havasi vese vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota?
Aiwa kai uchitoti vairachinaida kubirwa apa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze kavarejiste vari kunze ikoko. Saka kuti tivakuvazi kuti tivarwadzise pamwoyo ka, aiwa chikumbirowo ngavauye vazorejista vari muno muzimbabwe. Kana zvaomesesa kuti varejiste vari kunze, kana zvarambisisawo ngavadzoke vazorejista kutozovhota tese tikise mudharaunda.
Hazvisi garandidika mukoma Busumani, hazvisi garandidi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kudai mimi.
Kuti vazova kuti vari kunzepuka vakatiza nhamo iri munomu.
Munogona kudai dzang'anga ichinobata mai futi.
Aiwa, vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabhodi nota. Vakadzoka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa, maita basa mukoma Busumani Taiti munhu wevanhu kukariba uku.
Kumola chaiko kunoku tivazunye mudhavu.
Kumola.
Aiwa,
maita basa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7. Rambai makadaro.
Kupotawo muchitifonerawo varumewo tigere kuno kusvike majenaristi kana vanomirira zvinhu zvekodzero dzevanhu tiri kusango mudhara achiutaiswa sevanhu from Zimbabwe. Ndo zvimwe zviri kuzwadzisizo.
Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Maona kuti studio 7 haina painosiya, saka takwanisawo kubatai.
Aiwa, pepagona chokwadi ndafara neniwo kuti zvemanga pa.
Maita basa mukoma Busman Taiti munhu wevanhu kumola, tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri mukoma General vari kusouth Africa uku. Makadi.
Ndiko Makadi makuru.
Takasimba, ndiGeneral ani hama?
Makura.
General Makura.
Yeah.
Aiwa, tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga chirongwa chokunyoresa chikangotanga, takati wande tiroda kuya kuzonyoresa kuzovhota, tiuya kumusha vasachema vanhu musha tichatoregista kuvhota. But dambudziko riri pandoziva pambotaro kuti taite kamudzatu kanzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana bhazi. Ndichiri kuremembe palast elections pane madelay akaitwa nevanhu vevanhu takadaenda nebhazi taunovhota, pakaitwa madelay pabhoda tikazoreleasa after hours nguve kuvhota yatodarika. Saka ada kuru da tarihi kita nyore sa ita uno vota shiri na tutain da a week before. Wos taka na mama last days. Taka na mama last days vane dambu tukuro kuti tupa boda tuloko na kutilei. Watozo shikangwa ya fama. Kuvota tuda kuto vota eno kuto register tuda kuto register tiri kuno kutatapra taka atoto one day. Tuto kuri zirara kawaro mehade tuno register uvota. Hade tuno register uvota. Vango tanga chi program yo chete hai. Mshaza nami yewa na wakrosa buda yuri sana yunga kato one day.
Saka muno muno tambira henyu mutongo iwoyo kuti vanhu ngava ngodzoka kumushawa vote wanda kuvota zve postal vote zvaramba
tawadziwa nokuramba kai zvaramba tiri vote tiri kuno kunzi anokwadza kwatiri kuita toda kutoenda kumusha kwachiko koko vane vakwakisa kuna vanovota isaidza rakatatso kuti vachatibvumiwa zvikuru saiste padzi neme Zimbabwe South Africa manapo zvakazvizvi zvaitofanira kuti hapa vachatibvumiwa zvaramba kuti avakaramba kuti hazviite kuti tivote tiri kuno South Africa ava mhiri pari mupopo padzi baba tinoenda kuno register takatoti one day
imi
toita maprogramu ekutokurudzirana kuti arume Patango sana na ya mori ya tuto ita ashe zana maori ya kakuno kutatu hati mtu ziti maori ya Kutu mori ya rekana program ya tango kutaka mwono nyore za zahamu na randiri pambe ya kuno nyore za Turuku zirana hata hatu ukuru zirana Iyo program tuta taka itira ya kumusa zuzwa tanga msuwa kati Kana umbaza orungu ito kazi zatika program ya tanga please Mwotu fumino kuno nyore za
Saka imi kumusha du nura mori ndiripi kwa mcha zono nyore za kutungozo vota mori
Ini nukuno ndrungu mfuma la nabati ndro kara marari.
Marari.
Tuno rojisa marari ya.
Eee. Asi muno kukun... Amuchike ere kuti muno shika yeko kukua harare monza wango wa gara mweze no darika gumi ne miviri uri kunze kwenye kasaka aticha kusiriwa mkonstituents.
Aywa, ziti mapepa ndi nao, ndi mapepa ndo gapa no gara emba ndi yangu, ndi mtu wano wa shinji wano gara na watu senza tese kuno kuta, watu wa gazira mapepe, kutu wano nyoreza ni mstarawa, epa wepa no gara emi.
Aywa, maita basa shukuru, General Makamura.
General Makamura,
kuna kuna mazesi.
Yee, General. Gande haruta wara nimi, General.
General
ndo
gando ndo right ndo right ndo general wehondo here
taka baba
ah okay
iworia
baba
thank you so much general Chris the general is saying well if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early so that they, even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuma Ntaiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so in order for their votes to count. So those are sentiments from some of our callers, and we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes.
Yes, Mr. Chiwasa, you were explaining there. I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely waste of time. I think the diaspora need to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So, as NT, of course, we hear people then saying they are going to organize so that they come and vote. It's a good thing. But, they also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. Could they were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing as they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constitution. Then it may be found that the diaspora vote is not there.
Maybe Mr. Chwasa, I can throw a question to Honorable Tabitha Khumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabweans in the diaspora. Honorable Khumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, ZANU-PF government is no money.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a very highly decorated judge. We should have picked that up to say, no, in terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is she debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chibasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that the violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Khumalo, I think it's understandable from a position. I think these were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it. But the reality is quite clear. The people in the diaspora are now obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. Because what we had wanted was that they should get voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all that I'm saying, international laws, where is Zimbabwe, we are signatory to these international laws in terms of the rights to vote? and we are obligated to meet the requirements of the right to vote. And even look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the Constitution and the government is not obligated. Surely, if the Constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries' citizens are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting there. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello. Vachuasa? I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Jonga, I was going to read him Section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Bukai
Benyu made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies.
Mm-hmm.
So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Jonga.
That is, if they are going to use the old voters' roll that was under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see Zeki coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems? Since we are going, I mean, the country is going to use the new BVR system.
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morgan Tsvangira, is that ZEC should be able to come up with a new voter roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter rolls. They will make it so expensive to an extent that no one will be able to pay for it.
Hmm. So in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution before, I mean 6 months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement? If
no,
it happens.
Tobayam did this voters' roll is full of dead people that don't exist. We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as any MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo Ncube, silo Ncube ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Ngiyabonga baba linjani?
Hayi siyaphila. Kunjani eBotswana?
Hayi, khona upho kancane.
Mhm. Akusipheke imbono yakho.
Unyawo lizothi.
Eh. Hayi kuzolunga.
Ukusime unyawo lo ngosemizini yabanye abantu.
Mhm. Hayi, asithembeni ukuthi uzolunga.
Akuzoze kulungi.
Hayi abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, kuyaba kusihloleni.
Amen. Lokho kuyaphela thina khona kuzasala kunjalo.
Ungasipheka imibono yakho.
Eh, uhlupho lwakhona lapha baba engisozikwini ya. Sizahamba sonke siyebhalisa siyevota. Uyezwa ucebo lele lithi omunye lomunye kabe lencwadi ohlala khona. Yinto ezayenza ukuthi vele iphathena le vele ebusayo isiwine kudala. Ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le ebusayo angithi ekudliweni kwayo kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresident akangikwazi ukuthi kwawina bani. So kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi singalahli imveleko ngokufelwa. Kodwa kufike sithe sesiyovota ibizo lami lapho emvotela khona lalingasekho. Ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule support yabantu be-party enje. Njengoba lakathesi nje kunje. Babhizi bayakhampena asikabhalisi. Kungakhampenwa njani thina singabhalisi? Le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini. Ngoba kathesi ngakunje ibizo lami kukuthi ngathi ngafanisa lempopho malangathi le makhukhu uhlezi ubhalise emakhukhu ba uvota khona uyezokuthiwa ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi amabizo asendaweni ezo uyethola ibizo lomuntu osemakhukhu balisempopho yabo kuyabeza suka basuka bebe bangaka basuka emakhukhu babesiyempopho yabona into yakho. Kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwe endaweni enje, uza vota endaweni enje, liyathatha lisuke endaweni enje. Kwaza kanti ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo. So khonokhwana kuyayenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimele ukuthi baze bahambe bakwanise ukuyevota. Laba kulo babo ukhulume eseSouth Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti. Lokana kusebenza ungathembi isiphala senye indlozi. Kathesi kukhulunywa ngokuthi fanele bangakhitshwa lapha eSouth Africa abantu. Ngabe khitshwa bakuya ngaphi lizwe lingalumanga. Njalo umama uMakhumalo thina sibise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo. Kodwa kuyehlula. Itimu ungayisapota idliwe. Uyisapote idliwe. Kwesi sikhathi inxakwe ukuthi lokhu yaqalisayo. Ilokhu idliwe itimu yakho nayenza njalo nje uphethe ukuthi liyashiyo timu uphethe uchiya le timu yakhona. Labo kababe namaplani ukuthi nxa abantu beyalela emtilokhuzeni kuyenziwa njani. Ngabe yalela esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane leZimbabwe kasozalivuse. Ngiyabonga.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Kuhle ba.
Christine emwe mutereri mukoma namo goronga vari kuSouth Africa makadii mukoma namo
tiripo zvedu makadii zvenyu vakuru
ndagona here kuti ndava goronga
ndiwo chavo chavo inonzi namo goronga ukareswa kufamba unowira
unowira mugoronga
unowira mugoronga
vanobva papi kumusha vagoronga
isiri vemasvingo netara apa zvaka rinopisa bhikita makomo
kona kutaura ndimi uri kunzi chidzokai kumusha munyore sekuvhota kana zvaramba edzai zvimwe
aiwa mashoko iwawo akanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu voti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa taitangokurudzirana tose kuti ngatingoi tachibatira pamwe mbanje gwavava tindonyoresa pane buda kudzokerwa kundovhota tondovhotazve ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga uko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvasisa kundovhota kana mwari atitendera. Mashoko iwavo akanaka zvikuru, asi ndarichiona sokuti kana vakaenda vari pamwe chete riseboka vachiti vanoda kundovhota, bhodha rinogona kuvaomera. Dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongofuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba, ndonasi kuti vangafamba zvakanaka.
Tina Honorable Kumalo ari parunhare, hamene mune zvamungada kubvunza here?
Tingangoda kungovakurudzira zvedu kuti shoko irori rinonyanya kuchema nevamwe vedu rokuti mariri ishoko rakaoma, nokuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka. Saka devambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisawo kuwana chimari chinokudzosawo kusvika kuno, ndoona sokuti zvingatibatsira. Nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru, saka tikada kuti tiregererane hazvina, hapana patingasvika napo. Vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro, saka vashoma ivavo tichingoinda tiye tichingowedzera kusvika save vapinda muhofisi, ndo chinangwa chedu.
Ndinofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo, vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa. Aiwa, tinotenda zvikuru vagoronga. Tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota, muchizvamune mavhotera zvichizobuda zviri izvo, modya mudya ndigere musina kudonera mugoronga.
Tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi.
Aiwa, chishuviro chevamwe vakawanda. Vamwe vari kutoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi, hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima.
Kunenge kwatova kuremara fungwa uko.
Aiwa, maita basa vagoronga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ndakutendai zvikuru.
Maita basa. Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here? Hello.
Hello, ndizvinzwai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Vamukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kuMhangura.
KuMhangura kuZimbabwe.
Bongo.
Tipewo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzakumhanya dzakuterenuka ngotiiga.
Chekutanga ndoda kuti vandatisanetei takusvika hama dzangu vari dhaiaspora. Mutoro unorema waku wakutarisa pachivanze. Chepiri, avava vanoramba kuti vana vedhaiaspora vavhote. Handiti vana vashandi vavo vari kunyika dziri kure uko, handindo vanovhota vari ikoko kwava, vanorambidzwa sei? Handindege kana ichitakura mavhoti inongotakura ese. Saka ngavasadaro.
Ndoimba kuti vanenge vachingotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyo aripo. Ndakambonzwa Zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chizvara zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro, saka vaiti havakwanisi kuzviita zvose izvozvo. Handizivi kuti pangaitwa sei, asi taurai zvenyu.
Maambasadhazi vedu ari ikoka. Vanenge vachionawo chitupa kuti shuwa chizvara chezimbabwe ichi. Pavanovhotawo ivovo vhotawo zvakaitei.
Aiwa, ndizvozvo. Maita basa zvikuru mukoma Korera. Handizive Chris kuti nguva zvadzapera, pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongwa?
Ungasi pete luhlelo Makumalo, upe ilizwe lilodwa nje kubalaleli.
Zvizalane zvaseZimbabwe lapi likhona. Umnyaka ka-2018 ngumnyaka wokuti sizabhuvutsha, sichaphe uZambezi kumbe sizadliwa zingwenyama. Bakithi, asibambenini sonke bakithi. Indima iba lula nxa sibambe sonke. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Jonga the, that was Tabitha Kumalo, deputy spokesperson of the MDCT, and we briefly heard Mr. Madok Chibasa of the NCA. He's the spokesperson. And thank you to all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
neni Jonga Kandemiri tosangana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera murara zvakanaka.